kunyange hazvo vange vari vashoma vanhu ava vaimba vachitamba kwenguva yakareba vari pedyo negedhi guru rinopindwa naro pamuzinda wemapurisa paRosecamp Provincial Headquarters muBulawayo nhasi vamwe vevanhu ava vazhinji vavo vange vari vatsigiri veMDC Alliance vange vadzingwa nemapurisa mukamba iri umo mavange vachida kuona kuvhota kwemapurisa nenzira yepostal voting nyaya yekuvhota kwemapurisa nenzira iyi iri kukonzera mutauro mushure mekubuda kwemashoko anopikisana pakati pevakuru vakuru vemapurisa neZimbabwe Electoral Commission ZEC vasidingani dube avo vari kukwikwidza kuve mumiriri wemakokova pasi pebato rezapu vati kusajeka kwenyaya iyi kunoita kuti vanhu vave nezvikonzero zvekufungidzira kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nezec muzvare susisi weadams vanove munyori wemdct inotungamirwa navanelson chamisa mudunhu rebulawayo vatsinhirawo izvi vachiti kunyange hazvo postal voting iri mumitemo yenyika mafambisirwo aya iri kuitwa haafadzi
prosesi yacho haisi kunyatsoitwa zvakanaka nokuti pekutanga zeki yamboramba kuti hatizvizive zviri kuitika kuRosecamp then vakazovhuma kuti aiwa mapurisa ari kuita mapostal ballots but isusu ndopatazoona kuti kune chikiribidi chiri kuitwa kune chitsotsi ndosaka tauya pano and tichagara pano kusvika tanzwisisa nekuti zviri kuitika mukati hatisi kuzvinzwisisa kuti vari kuita sei ndopanotangira rigging ipapo
zvichakadaro masangano akazvimirira ega muBulawayo ayo ari kushanda pasi pemubatanidzwa unonzi election support room aita musangano nevatapi venhau nhasi masikati muBulawayo achishora mabatirwo akaitwa nyaya yepostal voting nezec imwe nhengo yemubatanidzwa uyu Reverend Useni Svanda vati zec yagara isina chimiro chakanaka mumaziso evanhu vakati zvakakosha kuti igadzirise nyaya iyi vati sangano ravo richasangana nezec uye riri kutaurirana nemagweta aro kuti rinzwe kuti nderipi danho ringatorwa pamusoro penyaya iyi
tange tichitaura with other stakeholders kuti in terms of need yekuti zec irestore confidence netrust kumaprocess emaelection zaruguya they need with a clear statement kuti zvakafamba sei nokuti vanhu vakawanda do not trust zec isusu tine malawyers ari kutarisa kuti zvakafamba sei and also vari kufunga kuti maybe they might be need you know kuti vatoremame masteps in order to take this issue to court
vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Election Support Network amai Ellen Kandororo Dingani vaudza Studio 7 kuti hapafanirwe kuve nekumbunyikidzwa vanhu pakuvhota
tinenge tichidawo kuti veZimbabwe Electoral Commission vatipewo maprocedures aya uye vamashare nemapolitical parties nemastakeholders ese vavapo maprocedures aya kuti postal voting inofambiswa sei kuti tese tinge tichazoziva kuti zvinhu zviri kuitika izvi zviri kufamba sei asi nyaya huru yati kuda kunyanyo emphasize inyaya yekuti vanhu vose ngavavhote in secrecy vhoti yavo yemunhu nemunhu wemuZimbabwe ngaive pimbi yake isazivikanwe nemumwe munhu zvingave mupostal voting kana kuti musi weelection chaiwo
zec iri kuti hapana chakaipa nemafambisirwo ari kuitwa postal voting ichiti pasi pemitemo yenyika zec haisungirwe kuvepo panoitwa zvepostal voting zvinove zvimwe chetewo nevaongorori vesarudzo kana vanenge vakamirira mapato akasiyana-siyana ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava